Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemarucho zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizi Sakubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinge zvichibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo IMF noku World Bank noku Africa Development Bank nokumwe kwese uko saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandiwo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pakuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Profesa Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi zvokuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvii zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti parizvino tiri kuona kuti Israel iri kurwisana neHamas iri kurwisana neHezbollah iye zvizvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsrael ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo nekuti chimwe chatichaona charamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi chakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi charwadza homwe dzemaAmericans zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kuno even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa. Zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda, munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvoshuwa pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana-siyana especially dzemudumbu nekudii nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemo tiri kupota kuti tidzidya dziuya dzichitengeswa ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvinhu zvagadziriswa.
Alukumandava Mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombekombe erwizisa kubva.
Pari zvinezvi mvura yasakubva iyi kazhinji kacho zvisatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa. Dzisi mvura inoshandisa mvura nemaballs takachererwa nehurumende ari muno aro tichiri naro, zokuti tine ball one imwe yacho yasiti yapera kudini kugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Nyadze pollution yamurutara irikuitika musakubva refai. Kune mutemo kanti unoti anopoluta ndiye anobhadhara, the polluter pays principle ndiyo inofanira kuteedzerwa neemai nebasa rekuenforce environmental issues.
Amai Alice Rutara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
bazi reEnvironmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubvarifa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro EMA yakatura matanho ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vaCharles Sadondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi, asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo. Asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza, maresidensi edu, mastakeholders edu akasiyana siyana, kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana, kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete, asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari, makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari. Vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko wana mukoma Jonga wana Blessing Zulu apo wana mukoma Tanonoka wande pa Studio 7. Ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara wanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Richava nokugona kukanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muZimbabwe hamuna mabuilding manyuwani? Chii chamusingaoni? Chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imwoni wekanzuro yeHarare? Kanzuro yekuita sei yamugona ngopusira vanhu? Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro? Pana kana chimwe wani chamunokwanisa kuita sekanzuro? Kusara kwokungopusira vanhu zvinhu zvavo? Ah, munonyadzisa imwoni kuZimbabwe. Nemapurezidendi avo enyu iwavo. Kuna purezidendi wakada sei vari kuZimbabwe? Hakuna purezidendi wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndepekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion, hewe bhondi, hebhera, hechino nechino. Vanaana Malawi havo vane dhemu renzomba, handifungi kuti vanotoexporta, havangori nematambara avo kubvira independence. Vakatotanga kutore independence tisati isusu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga. Kuzvitonga chii? Hatina zvati, hakuna kwatiri kuenda, kurima chaiko kwatiri kuenda. Nyika inotichangosara ya makomba, makomba chete pasi apa, angove makomba, upfumi huchienda kumachina, marussians nemabelarusians nehama dzenyu. Asi chandaidawo kuyambira ndechekuti ndozvaiita Mobutu muZairo, hama dzake hadzisi kuenjoya, dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rino rese.
Nini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena. But now kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambeni. Ende vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma
Pastudio 7 apastudio 7 vajonga kandemiri muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufundi yavasiyawo US dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usari mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
itwa Liberty Ngezi ndiri pano zvangu pasouth africa pajuz apo ndanga ndichide kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatiburisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi gumi nematatu aratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani
tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutournament inonzi nile kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye westudio 7
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu timu yedu takakwalifaya kuti itambe mukwikwi aya haina kuzokwanisa kusvika kuegypt but tirikufara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball africa league yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti timu yedu yekuzimbabwe iende kuservice yakwanisa kuenda up to the round of 16 chivasati vatambowa achiva timu yedu jbc yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti ive ndiyo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kukwana ndokwekuine maqualifiers ezone 6 kandii zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland and so on vari muregion anamalawi bisi pakakanda ikoko kanowi yakakwanisa kuqualifya kuenda kune next round inge round of 16 ndio kwaakaenda kusouth africa tamboona matimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately jbc kupretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
nyika ndichokudza excitement iriko kuzimbabwe iko zvinoiri because maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on tichange tine mateam 10 evarume ne8 emadzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeyo ndiye achaenda unorepresenta zimbabwe at the next edition yebasketball africa league saka nepatakasiyira ejbc tirikutarisira kuti next edition tichienda another step further
iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyeyi
basketball isport yandingati iri kukura stereki muzimbabwe infacti ndingatoti iri kukura kudarika vamwe masports ese muzimbabwe iri kukura stereki ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muzimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools in Zimbabwe, including the private schools as well as my rural school basketball iriko. So kuwana support ya kanyanyisa kubva kuma stakeholders FN basketball iriko kura. Ku club level, I should think in terms of numbers, basketball iriko nongeri number 2, number 3, kudarikidza kwe football kana kuti athletics in terms of numbers, basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano rebasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Reg. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zichininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Chimagitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchivakuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzi chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndirikufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree angu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paradio ndopa vakazotanga kuzonditora serious.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head. You hit me with a bounce back, throwback.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artists sevanhukadzi akawanda ende akasiyana siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Ndodzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asina hangu ana kumbobvira ndadaa ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwa pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich, R-E-I-C-H-H, pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich, Z-W, R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanotonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nasi.
Saka ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyrights haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandinoda kuti tinzwe muzuva rakafa.
Kambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel Kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvan Zichininga weStudio 7. tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ine mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA ndebele.